manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 1, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vanovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachikurudzira kubatana kwevanhu mushure mesarudzo. Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika vaemason Munangagwa votarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika svondo rinouya. Panguva iyo vakaongorora sarudzo pamwe neTripleC vari kuti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Muzinda weZimbabwe uri muSouth Africa unoti kusvika pari zvino wawana umboo hwekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakashaya pavanhu 96 vakafira mutsaona yemoto muSouth Africa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemason Munangagwa vakurudzira kubatana kwevanhu munyika kuitira kushanda pamwe chete. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musika wokuratidza zvirimwa nezvigadzirwa weHarare Agricultural Show vaMunangagwa vati zviri kuitwa nevarimi zvokushandisa umhizha wechizvino zvino zvinofadza uye zviratidzwa zvegore rino zvakakosha sezvo zvichipa mukana wokuwedzera ruzivo.
I love my mind to communities and stakeholders alike to take advantage of this annual Zimbabwe Agricultural Show to learn, exchange ideas, share experiences and the market progress as we build a resilient, vibrant, robust and prosperous economy in spite of sanctions.
Ndiri kukoka vagari nevese vatinodyidzana navo kuti vatore mukana weshow iyoyi inoitwa gore negore kuti vadzidze vapanane mazano vaudzane zvavasangana nazvo pamwe nekushambadzira zvigadzirwa zvavo apo tiri kuvaka upfumi hwenyika yedu zvisinei nezvirango zvatakatemerwa.
Vakurudzira kubatana nekushanda pamwe chete vachiti sarudzo dzakapera.
Now and the elections are behind us. Let us put shoulders to the wheel with the similar unity of purpose and resolve as we develop, modernize and industrialize our country, our motherland, to attend Vision 2030.
Nekuti sarudzo dzapera, ngatichishandai pamwe chete, tichivaka nyika yedu, kuti tizadzise muono wedu weVision 2030.
Kunyange hazvo vaMunangagwa vataura mashoko aya, munyika mune mutauro pamusoro pezvakabuda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change, vachiramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi, vachiti hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission. Vaongorori vesarudzo vakabva kune dzimwe nyika, vanosanganisira vemasangano eSADC neAfrican Union vakashorawo mabatirwo akaitwa usarudzo idzi vachitiwo dzakanga dzisingafambirane nebombiro remutemo uye mafambisirwo esarudzo epasi rose. Mukuru weZimbabwe Agricultural Show vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti zviratidzwa zvaunzwa nevarimi pamwe nemakambani gore rino zvakanaka kudarika zvegore rapera.
Zvaya nevarimi gore rino zvakawanda zvakanaka tichiona kuti competition nequality yezvinhu zvavo kunyanya zvekumatoti macompetitions zvipambere.
Mumwe vange vane zviratidzwa vaDelight Makotose vati kunyange hazvo bhizimusi rakanga rakaderera kutanga kwevhiki rakazokwirira.
Harare Agricultural Show ndoimwe yema shows anoratidza kuti business redu muZimbabwe riri kusumuka, riri kubudirira ende zviri kutaura zvoga kuti zvinhu zviri kufamba chaizvo.
Umwewo wevanga vachiona zviratidzwa zvegore rino muzvare Abigauta Wengwa vati vafara zvikuru.
Tauya kushoo tikakwanisawo kuona zvakawanda wanda zvine chekuita nekurima uye tawana ruzivo rwakakura.
Vamunangagwa vatambidza mubayiro kune vanhu nemakambani vakasiyana siyana vane zviratidzwa zviri kunwisa mvura. Vamwe vevakunda vanosanganisira dunhu remashonaland east iro ranzi ndiro rakagonesa muchirongwa chekurima chepfumvudza kambani yeSeedco ichiwanawo mubayiro wekukunda kune vanoita zvemapindu. Kambani yemagetsi yeZesa yapiwa mubayiro wekuva nezviratidzwa zvakanaka gore rino. VeZimbabwe Agricultural Show vati makambani anosvika mazana mashanu nemakumaviri ari kuratidzira uye makambani matanhatu ekunze kwenyika ari kuratidzirawo gore rino. Harare Agricultural Show yakatanga nemusi wemuvhuro svondo rino uye inotarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vachangobva kusarudzwa semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rinouya kumabiko anonzi achaitirwa kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare. Bepanhau reHerald raziviso yokuti mutungamiri wenyika vachagadzwa kutanga kwesvondo rinouya, ukuwo gwaro riri kutenderera pamadande mutande richinzi raburiswa nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika richienda kumizinda yenyika dzekunze dziri muZimbabwe. Riri kutaura kuti vamunangagwa vakoka vamwe vatungamiri venyika kuti vange varipowo pamabiko aya, asi richizivisa kuti vemizinda ine vatungamiri venyika kana hurumende vachanga vachizoenda kumabiko aya ndiwo chete vachabvumidzwa kunge varipo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri webasi rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaLeviti Mugejo kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pegwaro iri, asi vati titaure nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo varivo vane chekuita nenyaya dzine chekuita nemutungamiri wenyika. Studio 7 yaedzawo kubata vaCharamba panharembozha yavo, asi hatina kukwanisa kuvabata. Izvi zviri kuuya paine mashoko ekuti bato reCCC ringangoenda kumatare edzimhosva richipikisa zvakabuda musarudzo. Kana bato iri riri kutora danho iri, zvinoreva kuti risarirwa nezuva rimwe chete kuti ringe richienda kumatare, sezvo riine mazuva manomwe chete ekuti ringe richiita izvi kubva panoburiswa zvabuda musarudzo. Masangano eZimbabwe Catholic Bishops Conference neCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe anoti sarudzo dzichangobva kuitwa munyika hadzina kufambiswa zvakanaka neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, uye akurudzira kuti zvakabuda musarudzo zviongororwe kana zvichienderana nezvakaburiswa neZEC, nekuti ZEC iburitsewo zvizere zvakabuda musarudzo pose pakavhoterwa nevanhu kana kuti mapolling station. Gwaro raburiswa nemasangano maviri aya riri kushorawo kutyisidzirwa kwevavhoti panguva yekuvhota. Vakawanda vanoti zvaiitwa nesangano revasori reForever Associates of Zimbabwe neZANU PF panguva dzesarudzo zvinoratidza kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Mamwe masangano anosanganisirawo SADC, African Union neCommonwealth akashoropodzawo mafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, idzo dzinonzi vamunangagwa vakakunda nezvikamu makumi mashanu nezviviri nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 52.6%. VaNelson Chamisa veCCC vachinziwo neZEC vakawana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana kana kuti 44%. Mukuzeya nezvegwaro raburitswa nemasangano aya, Tabata Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weGrace Ablaze Ministries International uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Divine Destiny.
Chokusangana ndinobvumirana navo chose, uye kuti munoziva inini kuti havasivo vega vatanga kutaura nyaya iyoyi. Tinotenda zvikuru kuti kereke chikamu chayo chakwanisa kuburiswawo pachena zvinhu zvakaburiswa nemasangano mazhinji akauya kuongorora sarudzo iyoyi. Saka zvavari kutaura mugwaro iroro zvinosimbisa zvatagaroziva kuti hurumende yavamunangagwa havana kukwanisa kuzvichenura uye kuti vagone kuzvipruvha sekuvimbisa kwavakaita pavakatora masimba. Maelections edu haana kumira zvakanaka, anofamba zvakanaka right kubva pafree election.
Tiri kuona zvimwe zvavari kuburitsa zvavazivisa kuti vakaona sekunge zvisina kufambisa sarudzo zvakanaka. Zvingakonzera here kuti munyika munge muchinzi muitwe sarudzo itsva kana kuti zvinhu zvichigadziriswe kuitira sarudzo dzichatevera?
Zvine izvozvo vajonga, chazvinonetsa kuti tingozviglos over nechiti tizozviona kumanext elections. Zvinokurudzira culture yatinoti muchirungu yeimpunity nokuti zvinhu zvinotsanza kufamba zvakanaka. Tozvitsiya zvakadaro kuti tigoti next time ngatichiita zvakanaka. Ndinofunga kuti pane sarudzo dzakawanda dzakanzwawo kuti ha tinoiva kuti next time, asi next time hapana chinoitika. Saka ndinofunga kuti nyaya iyi ngaikokorodze mazimbabweni ese pamwe chete. Ndomukana wekurukura vanhu votonongora nyaya kusvika pokupedzisira, todira nemaissues ndo kuti tichiona kuti poitwa maelections manyowani here kana kuti tozozviona nguva inoteera. Asi ndofunga kuti ngatimbutane takakurukura nyaya iyi in the shortest time possible tidire nayo. For example, tinofunga kuti tinofanira kukasa kubvumirana izvezvi nechekuti ZEC unit platform kaitwe disbanded. Ndoti chokutanga ichicho because ZEC chikamu chezano. Saka hazvibviri kuti tizoti isusu maelections tinozoaona next time asi
vanga vari Bishop Anselmo Magaya vanove mukuru weGrace Bless Ministries International uye vachitungamira sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Defined Destiny vari parunare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvinofungidzirwa kuti zviri pakati pevanhu makumi manomwe nevatanhatu kusanganisira vana gumi nevaviri vakafa nezuro mutsaona yemoto unotyisa wakaparadza chivakwa chemuturikidzwa cheusindizo muJohannesburg, South Africa. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Amadziripi vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti tsvagiridzo iri kuitwa nehofisi yavo kubva nezuro yaburitsa pachena kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvakatsakatikira apa.
Timu yedu yekuconsulate yakaenda panzvimbo pakaitikira tsaona yesei vakataurawo nevamwe vokuZimbabwe vakaona patsaona iyi. Ndo vaingotaura kuti tine vamwe kana vatanhatu vatisiri kuona asi hatizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Vatu uwandu hwevakafa hungangova hunopfuura kana kuve pasi peuri kuzivikanwa sezvo vamwe vakashinya mutsaona iyi vachinzi vakatsva zvakaipisisa zvekusazivikanwa kuti ndivanani. Mumiri weZimbabwe ava vazivisawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurapwa muzvipatara zvakasiyana-siyana muJohannesburg imomo zvino upenyu huri munjodzi sezvo zvakatsva zvakaipisisa. Vavimbisawo kuti hofisi yavo ichaita zvese zvainogona mukubatsira vakashaya nevakakuvara pamwe neavo vakapona mutsaona iyi kunyangazvo vasina kujekesa kuti vachabatsira nenzira dzipi. Mumwe muzvina business anobva kuZimbabwe ane kambani inoita zvekuchengetedza nekutakura vafi yeGreat Hope Funeral Services vaMoboys Munetsi vanotiwo vatova kambani yavo yakazvipira kubatsira kuendesa vakafa vose kumisha yavo kuti vanovigwa nehama neshamwari dzavo zvine chiremera pasina mubhadharo vachiti vatora dano iri sezvo vanhu vaigara muimba iyi vainge vachirarama nechamuka inyama vachiti ruzhinji rwavo ruri kudya nhoko dzezvironda.
Vanhu vachiona pavanga vachigara ipapo asina kumira musha vanhu vazhinji vanogara ipapo vanhu vanenge vachitoo vachiremerwa kazhinji neupenyu hwemuno muSouth Africa. Saka vakaona kuti kuti vanofungidzira kuti enormal repatriation yeboard one kubva muSouth Africa kana kuti mutengo wachona kazhinji kana munhu ada kubatsirwa kuendesa mutumbi kuZimbabwe i25,000 ndiyo inenge iri yepasi. But vakazotarisa kuti vanhu avanga vachigara sei vanokwanisa kuraisa mari dzacho nadzikwanisiki.
kune au vararama munjozi iye vamunetsi vauza studio 7 kuti vachabatsirwa nepekugara chikafu nezvekupfeka uye kubhadharira vana mari dzechikoro
takatotanga nesuro maprocesses ekuzama kuvabatsira tavamwe vasina takavatsvagira chikafu nesuro takavaendesera kune vana vanoenda kuchikoro takatotanga kubatsirawo ndikutaura kune vasina kufa takatotanga kuvatsvagira zvinodikanwa zvekuti vadzokere kuchikoro
mutungamiri wesangano nenakodzero dzevanhu reAfrican Diaspora Global Network vavhusimudzi Spanda vati zvinorwadza kuti vana veZimbabwe votsakatikira musango sezvo kwakaberekera ingwe mumusha
chero zvichirema zvinhu zvacho asi zviri nani nekuti kana vakamira vakagara pasi vanogonawo kuwana chero ka 5 rand neka 10 rand vogona kutengawo chingwa nekushandira vana vavo zvavasingagoni kuita kuZimbabwe uku kekuti hapana chero basa rinotooneka zvokuti munhu angagona uyezve havagoni kuti vataurire zvichemo zvavo nokuti pakataura zvichemo zvavo vanorohwa
vasibanda vati chiitiko ichi chakafanira kuva chifundo kunyika dzepasi rose kuti kune zvinoda kugadziriswa munyika imba yakatsva iyi yaigara vanhu vaibva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe Malawi netanzania uye vanonzi vakapinda muchivakwa ichi zviri kunze kwemutemo bazi rezimstate rakazivisa kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingangosvika miriyoni imwe chete zvinogara nekushanda musouth africa pane vakapona mutsaona iyi vazhinji vavo vanonzi vakarasikirwa nezvinhu zvakakosha zvinosanganisira magwaro ekufambisa pamwe nemari ndakamirira studio 7 mufrancistown botswana ndini shingirai madondo
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump neZuro vakaramba mhosva dzavari kupomerwa dzekuti vakaedza kushandura kukundwa kwavo musarudzo dza 2020 mudunhu reGeorgia. Vakasiyanawo nehurongwa hwavo hwekumira pamberi pedare redzimhosva pamhosva yavari kupomerwa iyi huri kunge kuchitarisirwa kuitwa svondo rinouya. Pope Francis vasvika muguta guru reMongolia reUlanbator nhasi chishanu murwendo rwavo rwekukurudzira imwe nharaunda dzemakatorike diki pane dzose pasi rose uye iri itsva zvakanyanya pane dziri pasi rose. Varimi vakawanda munyika avari pakati pekugadzirira mwaka unotevera wekurima vanoti zvave kuvadhurira kuita gadziriro yakakwana muminda yavo. Nonurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vechibage vanoti vanofanirwa kunge vachirima minda yavo nguva ino segadziriro yemwaka asi nekuda kwekuti vazhinji vavo vakarasikirwa nemombe vanoti vave kumanikidzwa kubhadhara matrakta kuti vakwanise kuita izvi izvo zvavanoti zvinoda mari yakawanda. Vachine mombe vanotiwo kurima negejo rinodhonzwa nemombe kunoremera mombe sezvo pasi pachakaoma zvakanyanya. Varimi vanoti vanoda madhora ekuAmerica makumi mashanu kana kuti US$50 kana kudarika kurimirwa hekitare imwe chete netractor. pamusoro pemari ii murimi anofanirwa kuzotenga zvakare dhizi rinosvika marita makumi maviri ayo anonzi anodiwa pakurima hekitea imwe chete. Ukuo varimi vefodya avo vari kutanga kudyara fodya yavo vanoti kuisa mihomba kana maridge pavanodyara fodya yavo zvinovadhurira. Murimi wekubhangeti mudunhu remashonaland west vaseverino rukuni vanoti vanodhurirwa kurimisa minda yavo sezvo vaine mahekitea anodarika makumi maviri avanofanirwa kurima mwaka wega wega.
Munofanira kutotsvaka kambani kana mumunhu ane equipment yacho inoshandiswa pakurima, zvekuti ipapa kana uchida kurimisa kana kuti pane hekita hekita rimwe chete unoda iri mari kune vazhinji $50 usati waisa dhizo kana uzosa dhizo kutaura 20 litres edhizo pahekita.
Vari kuni vanoti zvirongwa zvehurumende zvinobatsira varimi hazvipindire mukurimisa minda izvo zvinoisa varimi parumananzombe. Mumwe murimi wefodya wekumarondera mudunhu remashonaland east varegis seremai vanoti gadziriro yefodya inodya mari yakawanda. Gadziriro yemurimi haisi yemumunda chete asi kuona kuti mbeu yaachadyara yatengwa nguva iripo here kana asingapiwe nehurumende kana nemakambani anobatana nevarimi nemamwe masangano anopa rubatsiro sekutaura kwavamasimba piri vanorima kuchegutu mumashonaland west.
Umirira zvishama imputu kana uri kutenga wachenga here programu kana dhizi nazvo hurumende izvo zvinokuona watoambe indigigaro wakagadzira.
Segadziro yekurima mudhumeni mukuru mudunhu remashonaland west amai Agnes Ndoro vanoyambira varimi kuti vateme nekupisa mashanga nemagunhu echibage fodya nedonje senzira yekudzivirira kutakura zvirwere zvemumwe mwaka kuenda nazvo mune mumwe.
Saka tichikurudzira kuti majanga achiwa yapise kuitiwa sana pupa yacho iyoyo irimo inobva yadistroyiwa haizoitwi keri over kunext season. Saka tinokurudzira kudistroyiwa kwemajanga iwayo kuitira kuchengetedza kubva kuhutyi. It's a pest control mechanism.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai wePGT vanoti varimi vanofanirwa kukurumidza kurima kuitira kuti mvura ikakurumidza kuenda mbesa dzinosvika.
Kudyara nenguva kunobatsira kuti mvura ikakasika kuenda mbesa zhinji dzinenge dzabereka kana kuibva.
Kunyangewo varimi vanoyamurwa nezvirongwa zvehurumende zvakaita sechemutungamiri wenyika chepresidential input scheme nezvimwe vanoti vave kufanotenga mbeu nefertilizer sezvo zvavanopiwa nehurumende zvichinonoka zvekuti dzimwe nguva vamwe vanozopuhwa mbeu pasina fotereza vamwe vachipuhwa fotereza pasina mbeu kana kuzowaniswa mwaka wekurima watove pakati. Munyori mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti hurumende iri kugadzirira zvakakwana nekukurudzira kupa vamabhanga neGreen Marketing Board mari kuti vape varimi zvikwanisiro nenguva. Varimi vanokurudzirwawo kuti vaende neivhu ravo kunoongororwa kuti imbeu dzipi dzinokura zvakanaka muminda yavo, dzimwe nguva vachinzi vaise mishonga yakaita selimestone inosimbisa ivhu inove zvakare imwe mari inenge yave kuburiswa nemurimi mugadziriro yake. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chamanga makamirira chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukure nemuimbi achiri kusimukira asi atove nemukurumbira ari kurova musambo wekanindo Shanteo Sithole. Ngatinzwei nhoroondo yake muhurukuru yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
Dzamuke soto zvakangobvira pakuti pane vamwe munongozivawo mahaters nevamwe vanenge vachitaura kuti haya akete akutitsvaga hake saka ndosakakangobvaita kwa angopedza chimboimba.
Makazvitanga riini zvekurova mimhanzi?
Kuzvenyatsorekodha zvangu chocho chaicho ndakatanga 2021
ndizvozvo kupindana kwemazuva. Veukama muri baba varipo ndonzwa vanokubatsiraiwo vaikutsigirai sei muchitanga kuti handa
kunda kuitawo zvemhanzi izvi.
Ingirando vakatondisidira handi ndichi. Ai vanosupporta zvisinga tomboita.
Chaya mbunge ndichiri mwana vabereki ndokuenda.
Koveru zhinji vari kutambira oseni mhanzi yamurukurova.
Ndikumva kufara zvisinga tomboita. Ndinotenda Mwari vari kutambira mhanzi yangu. Zvinotoshamisa chai. Tiri kutambirwa zvakanyanyisa.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindustry yenyu iyoyi?
Hakungoti matambudziko awo haazoshaikwe apo neapo zvokuti pane vamwe vanokwanisa kupisai and they don't fulfill mapromises avo. Kwoitawo vamwewo ivo vatanga tichitotaurawo mahaters kuti anongoti apa wapedza kurekodha kuti apa hapana zvamuri kuita. Madii machinja maita so havazoshaikwa vanhu vakadaro. But otherwise so far nesupport yemurume wangu madisadvantages mashoma.
Vanoda kunzwawo mimhanzi yenyu vamwe vasati vaziya kuti munowanikwa kupi vanoiwana kupi?
Music yangu iri pamaplatforms ese payoutube pacd
mwari makaita zenyu seikuudzwa uku kana kuchikoro nokuverenga mabhuku nhasi tiri kwanzi kunga tiri wadi tingere tatata tisina kuti mwari makaita zenyu seikuudzwa
uku on Spotify, Facebook, which I have a page and then she's a music. Any place, I don't go search a Chantel Stone.
Totuo kana kuine vakateerera vanofamba vachinakidzwa nemimhanzi yenyu. Mashoko amunoda kuvapawo ndeyekuti kudii?
Mashoko andoda kuvaziva ndeyekuti never give up. Musaita give up nemadzimai. Zvinoita chete no matter what. Mwari paakati unotosvika unosvika nyangwe vanhu vakatraya kukurwisa.
Sehoza Friday kudai hatingonyarari tofanira kubuda nemutsindo. Toro vakadhanzike svoto here?
Rova ikadhanzike svoto.
Shiba moyo kungetito Newe muroi Iwe mwana watia borosi Mukunda wari makuoma moyo kungedombo Seiko kukundu mara Seiko usina kana ana Kodoleru vengo chichaku kandira mkumba Seiko kukundu mara Seiko usina kana ana Kodoleru vengo chichaku kandira mkumba Renyu iropodo Kukura kunge bonzo Napisa kunge hondo Nato ya jine choto Renyu iropodo Kukura kunge bonzo, napisa kunge hondo, nato ya jine shoto. Imosha ngele kubutirira, kubata osuno penya penya panda itangura, inga niwe wa ingizeka. Imosha ngele kubutirira, kubata osuno penya penya panda itangura, inga niwe wa ingizeka. Kuita kuchunguluka moyo, kupendi mara, kusindi mara, ansidai afa. Kuita kuchunguru tila, aripukari lei.
Manga muchizwa kambo kanonzi kadanzi kesoto kubva kuna Chantel uyo ane hurukuro yamabva kunzwa achiita na Ivan Zininga we Studio 7. Chinokupai chimwe chirongwa chemagitari nemusi wechishanu svondorinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano pa Studio 7, tibatei pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-031. Musate kanganwa chirongwa chedu vateereri chelive talk na 8pm manheru ano, apo tiri kutarisa nezvemamiriro ezvinhu munyika mushure mesarudzo dziri kupikiswa neCCC uye kushoropodzwa nevakaongorora sarudzo pamwe nemashoko ekuti vamunangagwa vangangogadzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika vaemarsoni munangagwa vanovhura Harare Agricultural Show zviri pamutemo vachikurudzira kubatana kwevanhu mushure mesarudzo. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti kusvika parizvino waona umbo hwekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvingangove pawanhu makumi manomwe nevatanhatu vakafira mutsaona yemoto muSouth Africa nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufarisi mazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2023. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ithubusika ahambe ekhodi ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe kumelele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe leyi is one of his own kind.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamaqula enhlanganiso eziningi.
Angivumelani lakho ukuthi iTPC ihambe ecourt ngoba siyakwazi ukuthi ama courts they are captured and the decision yawo malaba lamanye ama constitutional judges is to dismiss indaba yeTPC.
Ibandla leTPC lokhe lingaphumeli egcekeni ekuthini lizaphikisa impumela yokhetho emthethwandaba na. Kuhlolwa izidumbu zabantu ababhubhele engozini yomlilo kwele South Africa izolo kulezinye okuthiwa kuzathatha isikhathi ukuthi kubonakale ukuthi ngobani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungiswa ukuqala umsebenzi ngomvulo ngemva kokunqoba kukhetho olusolwa ngamalunga enhlanganiso eziningi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC esithi kaluqhutshwanga kuhle. Ugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe olwe-Foreign Affairs lulobele abameli bezigodlo zakwamanye amazwe eHarare incwadi lubanxusa kulumkhosi wona oluthi uzaqhutyelwa enkundleni yeNational Sports Stadium. Lincwadi ithi kumele kuze iziphathamandla zamazwe ayave elabakhokheli abamenyiweyo kuphela okukhomba ukuthi bakhona abalakho ukunganxuswa ikakhulu labo abamazwe asola impumela yalolu khetho. I-Studio 7 ixhumanelo nobhala ogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Livit Mugejo ngalolu daba. Kepha uthe kumele sikhulume lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba yena obengabambeki ecingweni. Ukugcotshwa kukaMnangagwa kuza ngesikhathi ibandla leTPC libikwa liqoqa ukuphikisa impumela yokhetho emthethwandaba. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi nxa lokhu kuthe kwenzeka futhi nxa kulandelwa umthetho uMnangagwa uyabe engamelanga aqale umsebenzi andubana inkantolo iqede ukuthetha lolu daba.
ITPC ingahambe ecourt ukugcotshwa kwakhe kuyamele kumiswe kumelele impumela yekhodi ukuthi izadetermine kanjani. Kodwa nxa umuntu ethe wakhangela ukuthi isituation esikuyo eZimbabwe leyi is one of his own kind. Hanje kathi sicabanga ukuthi thina into zibanjwa ngendlela enje kodwa ngendlela esokusuke wabanjwa ngayo kanti kwehlukile. ungakhangela omthwangwa bekhuluma laphana ukuthi wena uthe Zimbabwe uze ubuse bekuyamele ukuthi lawe ugadle baphinde bakhuluma njalo ukuthi lapho ungagadla ngayi kodwa uphinde. So it's a very difficult situation, but ngamazane sithi asikwazi ukuthi azagelezela ngathi. In a constitutional democracy esicabanga ukuthi siyiyo yona, kumele ukuthi ukugcotshwa lokho kumiswe kuze kuye nxa kulezi zinto eziyangena enkantolo, ngoba amalanga okungena enkantolo sesondele ngayengakapheli. Then aba-challenger ba-challenge. But sebebavalela phani. Nxa ukhangela le SADC report ivery hatch yathi hayi ama-courts when you are dealing with these things uyakuthela amanzi emhlanu wedatha.
Iyona i-TCCC igqwetha ungayikhuthaza ukuthi ihambe enkantolo yini kumbe ingahambi, ngoba abanye baleli bandla esikhuluma labo bathi kababona ukuthi bengaphumelela ngoba sebeke bayilandela lindlela ngo-2018 kodwa behluleka.
Well, mina I'm a court animal, ngathi kuhanjwe court, but impumela lami ngiyabe ngikwazi ukuthi ngendlela indlela kade kubanjwa ngayo ingabe ingasoze itshintshe. Kodwa well, i-situation ekhona leyo, it's a political situation efuna i-political solution more than anything. So inkantolo, if one looks at indlela i-SADC report ekumise ngayo, ithi inkantolo, ukuya enkantolo eZimbabwe udila lezi zinto lezi akusoze kuphathi. Ngakho ke if one follows that kind of reasoning, it will be a futile exercise for SADC ukuthi iye enkantolo. Kodwa laba nxa bengifuna ukuthi babuse bebodwa kathi mbani vele ozabavimba.
Amazwe achiyeneyo, ngisho lamaqula inhlanganiso ezichiyeneyo ezifana labo SADC, African Union, o European Union, o Melika, o Bilitane, bonke bathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Asithi uMnangagwa eqhubeke egcotshwe ngomvulo, ubona amazwe wonke la ngisho lalawa aweSADC lawe African Union ekwamukela njani lokhu, azaqhubeka kuyilokhu esithi i-business as usual yini ngesiNgisi edlelana kuhle lo Mnangagwa leZimbabwe?
Into ekhona ukuthi the reason why kusenziwa i-election is to say i-government yona leyo ezafonywa soon after an election is a legitimate government. So ama-pronouncement abo ngokuthi they've delegitimized i-government ezabizangena, ukudlelwana kwangukhona kuyabe kukudlelwana okungamanga kuhle, ngoba i-recognition iye ngathi iyahlupha la. So amazwena lawo nxa sethe akhuluma njalo, well, we've seen ama-responses ezanu-PF. Ama-responses ezanu-PF awuthi go to hell and if you get there and hang.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo.
The Voice of America.
Umongameli wakwele Botswana, uMnumzana Mokhwesi Masisi, usenzele umongameli Emmerson Mnangagwa amhlophe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho oluchothozwa ngitsho lamaqula enhlanganiso yeSADC le-African Union esithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umongameli Masisi uba umkhokheli wesine wasezansi kwezekwazi le-Africa ukutshayela uMnangagwa ihlombe ngokunqoba kulolu khetho lanxa yeSADC le-African Union okuyizinhlanganiso ezimela amazwe azekazi le-Africa zisithi ukhetho lolu aluphathwanga ngendlela eqondileyo. Abanye babalisa umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, umongameli Hage Geingob wakwele Namibia kanye lo mongameli Samia Hassan wakwele Tanzania. UMasisi uthi ukukhethwa kwaMnangagwa ngamanani aphezulu kuveza sobala ithemba abantu baseZimbabwe abalalo kumbuso wakhe. I-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi uMnangagwa wathola amavoti edlula izigidi ezimbili i-2.3 million, kwathi ayincintisa layo uMnumzana Nelson Chamisa ongumholi webandla eliphikisayo ele-TCCC, yena wathola phansi kancane kwezigidi ezimbili i-1.9 million. Kodwa i-TCCC ithi kwaba lokuxilibezela kulolu khetho. Kumbiko wakhe uMasisi uthe ofisela uMnangagwa impilo ende, njalo wathembisa ukuthi ele Botswana leli Zimbabwe ezaqhubeka zidlelana kuhle. Kodwa ocubungula ngezombusazo umnumzana Kuta kwaShizulu uthi kuyadanisa ukuthi inkokheli yeSADC iqhubeka isenzela umnanga kwamhlophe. Loba nje iqula lalumanyano elalise eZimbabwe lesithi ukhetho alwenzanga kuhle.
Ukuthi wenzele omunye amhlophe usizwile ukuthi kulesihlakalo esithile esimbi esibi esenzakalileyo wena ubusuhamba usidaya amhlophe ndoda. Kusho ukuthi phela lidla lonke. Njalo kukhona okunye labele kwenza ngasensitha okwenzakalayo ukuthi lazane njengabangane. So kubuhlungu lokhu ngoba impilo zabantu yizo ezithwele nzima.
Amazwi kaZulu agcizelelwe ngumnumzana Teddy Ncube laye ocubungula ngezombusazwe.
Kutsho ukuthi kuma president amaningi eSADC abavumelani labo njengamanye ama president le position ethethwe yiSADC njengendlela okupresentwe ngayo nguDr. Nevas Mumba.
Osekela ibandla lezano PF umnumzana Witness Dube uthi uyajabula ngokwenziwa inkokheli yeSADC etshayela umnangagwa ihlombe.
Lokho ungathi bathethe isikhathi nyana kuyatshengisela ukuthi bebesalalele imsindo yena le kadizwakala basebebona ukuthi hayi akula lutho nje kugqubulana kwembuzi okungatsho lutho okungamelanga kulalise abantu ngaphandle kwengubo kanti njalo mhlawumbe bebesakhangelisisa ukuthi amanombolo wona athini.
Isikhulumise bandla le-TCC mnumzana Promise Mkhwananzi uthi inkokheli yeSADC iyaphazamisa ngokutshayela umnangagwa ihlombe khona kumgceke ukuthi ukhetho aluhambanga kahle.
Ukugcotshwa kukababa umnangagwa akutsho lutho ngoba akukho emthethweni. Ubaba umnangagwa akakafiki ukuthi agcotshwe ngoba ukhetho lomfaka laphana luhambanga kuhle. Isilo olutshengisa impumela kaZulu weZimbabwe. Ngalokho thina sithi kumele kube lokhetho olutsha olokuthi uMr Mnangagwa nxa enganqoba kulelo khetho hayi sengagcotshwa kwamanje hayi kakame.
UMnangagwa yena uthi ukhetho lwalukhululekile njalo abe-TCC bengazami ukuphazamisa ukuthula okukhona elizweni uthi bazabotshwa bajikelwe emajele. Kusenjalo leBotswana lithi lizakwamukela ngezandla ezimhlophe abeZimbabwe ababalekela kulelo lizwe kakhulu uma bedinga ubuphepheli. Khuluma lentatheli zindaba namhla umphathintambo wezomvikela umnumzana Kahiso Musi uthi bazakhangela ukuthi abafikayo bangaphiwa ubuphepheli kumbe bebuyiselwe emuva.
Asingeke sivimbele abafuna ukungena kwele Botswana. Esiza kwenza sizakhangela ukuthi bangaba iziphepheli yini kumbe sibabuyisele emuva eZimbabwe.
Uhulumende uthi umnangagwa uzafunyiswa ukuqalisa umsebenzi ngomvulo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ibandla eliphikisayo ele-TCC lokhe lingaphumeli egcekeni kudaba lokuthi lizaphikisa impumela yokhetho emthethweni laba yini kumbe hatshi. Lanxa isikhathi esibekwe ngumthetho ukuthi lenze lokho siphela kusasa. Amanye amalunga ebandla leli athi ukuya enkantolo ikudlala ngesikhathi kodwa amanye athi leli bandla kumele lihambe. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Amagqwetha amele iCCC atshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuba basadlana ingqondo ngokuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi sebelobe amaphepha abo ahlelekileyo alakho ukuhanjiswa iConstitutional Court kusasa ekuseni. Ibandla leCCC lifuna ukuba kulahlwe impumela yokhetho lolu. Sokusele amahola angamashumi amabili lane 24 hours ukuba luphanyekwe edayele Constitutional Court njengalokhu okwenzakala ngomnyaka ka-2018. Kubikwa ukuthi umnumzane uzonjamisa umkhokheli webandla leli kakujabuleli ukuthi lufakwe emthethwandaba. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi kaphendulanga imibuzo ayithunyezelwe iStudio 7 ngodaba lolu. Kodwa abalandeli bebandla leli bathi ikuchitha isikhathi ukuluphanyeka enkantolo. Umnumzana Roberto Sivindi ngomunye wabalombono lo.
Mina angivumelani lakho ukuthi iTCC ihambe ecourt ngoba siyakwazi ukuthi amacourts they are captured and the decision yawomalaba lamanye ama-constitutional judges is to dismiss indaba ye-TCC. Kodwa even ngavumelani lakho ngithi iTCC ayihambe ecourt ukuthi indaba yayo wa dismissa, they have an avenue ukuthi ngasebelanda isadaki, vethi si exhausted, we exhausted all legal remedies and we don't find a legal remedy in our own country.
Vanengi abalombono lo olandela izombusazo omnumzana God knows Mlambo uthi udaba lolu lufana xathu lolwanga umnyaka ka 2018.
Abalolu olukhona lolo ukuthi iCCC ifungiye emathuthandaba bephikisa impumela yokhetho. Mbona ngani sesibuyela muva, sibuyela esikhathini lesa sika 2018. Kukhanya kuyafanana njalo impumela yakho mbonani ivele iyaphuma into ezifananayo ngoba singakhayela amajaji angkhona nabantu abafanayo.
Kodwa umnumzana Libert Ncube okubandlaleli uthi kuqakathekile ukuya emthethondaba ngoba kuza kwenza ukuthi idale libonakale ukuthi lisekela uZulu lobahachi. Umnumzana Vekezela Gumbo okunhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokhu.
Thethendaba kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi abantu bebone ukuthi abantu abavoteleyo bazimisele ngokudefenda ivote labo. Ngoba ma bengasakwenzanga lokho kutsho ukuthi election ebuyayo ka-2028 abantu abaningi abasoze bevote ngenxa yokuthi base bebone ukuthi ukuvota vela ulancedo. Kodwa kungakhanya ama-leaders ezama ukulwa, abantu bavuseleleka umdladla lolukuluku lokubalandela ngoba bebabona njengabantu abakwazi ukuba defend lokudefend ivote labo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga lebandla leZANU-PF uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alinabufakazi obugcweleyo ngokwenzakala kukhetho lolu.
Angithi wayetshilo nje vele uThamisa ukuthi impumela engelabizo lakhe akasoze ayivume. Nanko phela ngasavumi ngoba sebonile ukuthi udliwe ekhethweni. So hayi, thina njengelizwe leZimbabwe siqhubekela phambili nge-development. President Mnangagwa sephiwe 5 more years ezokuthi aqhubeke ngomsebenzi omuhle abewenza elizweni leZimbabwe.
Ziningi inhlanganiso ezizimeleyo njalo lezinye ezisekela amazwe atshiyeneyo ezachothoza indlela olwaqhutshwa ngayo ukhetho lweZimbabwe. Ngimele iCity 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Iziphathamandla zedolobho leJohannesburg kwele South Africa zithi lokhe zicwayisisa imbangela yomlilo obulale abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha 76 kwesinye istezi kanye lohlelo lokudingisisa abafele kuleyo ngozi. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma labezindaba emakhazeni lapho ugcinwe khona imizimba yabafele engozini yomlilo elokishini le-Diepsloot eSoweto, okhokhela inhlelo zokuhlolwa kwezitho zomzimba eJohannesburg umnumzana Thembalethu Mpahlaza uthe phakathi kwezidumbu ezingamachumi ayisikhombisa lesithupha 76 zabafele engozini yomlilo wokutha kwesitezi eJohannesburg abedlula amachumi ayisithupha babo 62 bathe okokuthi akubonakala ukuthi ngobani. Utho kwamanje baphakathi kokuthatha iDNA yalezi zidumbu bese kusithi bathathe futhi la kulezo hlobo ecabangela ukuthi izihlobo zazo zifele kulo umlilo.
Lolu luhlelo oluzathatha isikhathi eside ukuthi waziwe labo abafele kulingozi ukuthi ngobani njalo badabuka kuphi.
Ngenxa yalezi zizathu akukaziwa loba bakhona kumbe hatshi abeZimbabwe abafele kule ingozi. Ngokutsho kwesizalwane seZimbabwe uNkosazana Nobuhle Sibanda esikhulumela izolo, bebengabaningi kakhulu abeZimbabwe abebehlala lapha loba nje bebekhona.
Abaningi kakhulu ngababuya eMalawi, abeZimbabwe maybe few but abaningi ababuya eMalawi ngoba kaMalawi bebethi ma uthole iroom ma ulithole lithe ukuthi liyadula uzobiza nabangani babo bekwazi ukushera, yikho bebebaningi kakhulu.
Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziribi uthi ucatshangelwa ukuthi bayisithupha beZimbabwe abafele kule ingozi kodwa ngeke bakuqinisekise lokho lungakapheli uhlelo lwe-DNA oluqhutshwa ngamapholisa. Kusenjalo umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Trust Ndlovu uthi kulusizi abakubone ngesikhathi besethekelela indawo okuthe khona abantu laba.
Yabona abantu bafeka kubhlungu, abantu sikhuluma ngabantu abafe ngomlilo nentutu bangazi ukuthi bazobalekela phi. Sikhuluma ngabantu abasebelele, sikhuluma ngabantwana, sikhuluma ngabantu abadala abomama bebangazilindele ukuthi kuzokwenzeka lokho.
Okhokhela inhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana ngabuto Mabhena, uthi labo abasele bengelandawo yokuhlala baphakathi kokuphathiswa.
Batholelwe indawo zokuhlala ngeCity Council yeJohannesburg leHouten government. Yibo ke abancedisa kakhulu ngezindawo zokuthi bahlale khona okwesikhatshana. Ngekasilayo imlilingwane ukuthi zingaki izalwane zaseZimbabwe esezisuke zahlala kulezo ndawo.
Kusenjalo ukutholakala kwabakwamanye amazwe abaningi abebehlala kulesi sitezi okubikwa bebehlala ngokungekho emthethweni. Sekuvuzwa umkhulumsindo abangafuni abakwamanye amazwe eSouth Africa besethe sahulumende umlando wokubangela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni. Umkhokheli webandla le-Action SA umnumzana Herman Mashaba, owaziwa ngokungezwani nokungena kwabantu bakwamanye amazwe kwele South Africa, uthi uhulumende lenhlanganiso ezilwela abakwamanye amazwe laba kumele bahlawuliswe ngalolu daba.
Young children were being brought up.
Abantwana bebehlala esimeni esesabekayo nxa ngikhuluma bethi ungabasusi kulindawo ungabathelelanga enye indawo yokuhlala.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni bengala maphepha aqondileyo okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba eleUkraine libhombe ngohlobo lwendizamtshina yedrone edolobheni leKuchatov kweleRussia namuhla empondo zankomo. ELeRussia lalo liphosele amabhomba edolobheni leVinnytsia kweleUkraine. Ohluthune umbuso kwele Guinea ukhangelelwe ukugcotshwa ngomvulo. Abanye abantu kulelo lizwe bathi kumele kufakwe intambo zombuso ezandleni zikaZulu. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Abanye abasakhulayo bathi bayakusekela ukutshengisela okuqoqwa libandla le-TCCC besola indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho lweZimbabwe ngeviki ephelileyo. Kodwa abanye bathi kabavumelani lalokhu bekhuthaza ukuba kube lokuthula elizweni. Utabuka Ncube usipha lolu daba.
Lokhu kuza kulandela imbiko ebithunyelwe enkundleni zokuxhumana ekhuthaza abantu ukuthi batshengisele ngemva kokuba ibandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change lale ukwamukela impumela yokhetho lolu. Abatsha bathi inkokheli zelizwe kufanele zilalele imbono yabo njalo bafunyelwe baphatheke ekuthathweni kwezinqumo zelizwe. UPrince Shaka ongukhansela webandla le-TCCC ewange kuward 5 uthi ilizwi labasakhulayo liqakathekile njalo balungisile selele ukuphatheka kutshengiseleni nxa kungaba le ndingeko yalokho.
You are ready even ukuthi filtralize ngendlela ezokuthi nxa kungama-demonstration because we believe ukuthi we have yet and we have believing to have complained ngawo ama-allegations zokuthi ukukhethwa kuyenziwa kakuhle. So mina my position as a youth and as a youth leader in our area of Matatrend,
uNkosazana Sithabile Gandhi Ndlovu okhokhela inhlanganiso ephathisa abantwana abaqhuba izifundo zikagrade 6 lo-7 ngengwalo lokunye uthi kuliqiniso ukuthi imibono yabatsha kufanele ilalelwe kodwa esithi imibono le kufanele ikhutshwe ngendlela ezilokuthula hathi ezokutshengisela.
Thina njengama-youth sithanda ukuthi kube lokuthula, ukuthula kunjengalokho esikubone emkhankasweni. It would be very unfortunate ukuthi ijourney esiyiqalisile sithi ended on a bad note, so kunobudlwangudlwangu abantu sebengani bayala. Njengama-youth thina sithi khona we want to be drivers of economic development, and right now if any participation is going to involve the youth,
siyabecela ukuthi abadala basindrove entweni ezile empowerment phakathi, into ezizasinceda njengabantu abatsha ukuthi we build our future. Kodwa lokho komsindo thina njengama-youth, and I would like to encourage abanye abatsha ukuthi singasetshenziswa ngabantu ababelama-agendas abo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Effort Dlela Ncube njalo okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uthi ukutshengisela lokukhalala imisebenzi ayisikho kwabasakhulayo bodwa, njalo kungaphazamisa amabhizimusi okwesikhatshana kodwa kulakho ukuletha impumela engaphathisa ilizwe.
Into okumele siyikhangele ukuthi yini elungiswayo, kanti amabhizinisi azahlomula njani kuyo. Okulungiswayo yikho abazazuza khona kakhulu kulalapha esikhona namhlanje. Nxa kungaba lokukhalala imisebenzi kulungiswa ilizwe, bangalahlekelwa imali lapha lalaphana, kodwa kuyabe kukuncane kakhulu kulenzuzo ezaphuma ezazuzakala nxa ilizwe selilungisiwe. Itoyitoyi leyo ukhalala imisebenzi, lokho kuyabe kungokokulungisa ilizwe, kulungisela abantu, kulungisela lawo amabhizinesi.
Omelele ukugcotshwa okusemthethweni umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi bazajezisa kabuhlungu abantu abazatshengisela emigwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kwele Zimbabwe. Ngimelele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingudaba kaNcube.
Woza Friday namhlanje sile ntombazana esakhulayo uNosipho Spanda odume ngokuthi nguNompera. Yena ucula umdumo weAfro House. Kubika uEzra Chiswa Spanda.
Unompera ucula eZimbabwe naseMzantsi Afrika ezamathuthukisa umculo wakhe. Wazalelwa eChabalala, wakhulela khona waze wangena isikolo.
Wangena nje isikolo khona laphana eduzane, bebethi eMasocha Primary School. Ngaqedelela iprimary eFountain nje, isikolo zona lezi ze-around koBulawayo. Ifamily yami beyihlala khona laphana nje koBulawayo, eChabalala koNkulumane nje, indawo nje engikhulele kuyo. Omalume bebekhona laphana boFountain, that's why ngithi ngifunde ngoFountain, Field Tree. So nje impilo yami i-centered around khona laphana nje eduze nakoBulawayo.
Umculo kaNompera uthandwa yintsha, phona uthiwa umculo wakho.
I do Afro house, Afro pop, Afro piano manje. Nje okunye nokunye nje ohambelana neAfro neGospel. So ingoma zami nje zinonkulunkulu kakhulu.
Ukucula wawuthanda esemncane esesikoleni lasesontweni, pho okwakwenza wafuna ukuba ngumculi kuyini?
Ngithatha from esontweni, ngiwumuntu othanda isonto when I was growing up. Uma ngisakhula, I think ama-artist abekacula ngalesona isikhathi bekungabomasika izolo, oBrenda Fassie, and then into engenza ngathanda umculo yi-radio, because uma ngikhula mina bekuyinkathi ze-radio 2. So bekudlala umiziko omningi laphana ebesiwuthanda. So ngicabanga ukuthi uthando lami lo muziki lusukela eradio, bengithanda iradio kakhulu.
Tshela kubalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngapi nompela?
YouTube ukhona, Spotify ukhona, Apple Music ukhona. Yes, so music kwami uyawuthola lapho uNompera SA. Ngiyabonga.
Classic Boss Banda wazala ngokuthi nginompela unesipho esikhulu. Nguye bese la kuhlelo waza Woza Friday. Mpela sonke enhlekeni lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo.